Paita dambudziko guru panyaya yekuti South Africa iri kuvhara border yaro na 10 mushure mekunge mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa vaisa mutemo wecurfew. Pakatanga ipo kuti border rava kuvharwa na 10. Zvakuya kuti zvakudzora nguva yekubatsirwa kwezvizvarwa zveZimbabwe zvinoda kuyambuka. Zvakukonzera zvakare dambudziko rekuti vamwe vanenge vaya vachimhanya vachiita hwakiti negonzo nenguva vachimhanyira kuti maCovid-19 test certificates avo ange asina kudarika nguva yaakatarirwa kuti upenyu hwavo anorarama. Saka zvakanganisa zvikurusa, vamwe ndo vanobvawo kuZimbabwe vachida kugumira kumesina vaine chiimbo chekuti vachashandisa maCovid-19 certificate imwe chete kuenda nekudzoka. Saka vanenge vasisakwanisi kushandisa imwe chete, zvopedza zvavadhurira kuti vange vachitestwa zvakare pakudzokera kuZimbabwe.
Vanhu vari kubhadhara mari kuti vange vachivhenekwa iyo COVID-19.
Zvari kuitika ndezvekuti kana munhu akatestwa COVID paBedbridge Border Post iri kuita iyo 170 rands. Kana kuri kuSouth African side it's valid for 72 hours. Kana kuri kuZimbabwe it's valid for 48 hours. Saka zvinosiyana nenyika kuti uri kupfuura nyika dzipi, but macertificate ndiwo mamwe chete iwayo. Kana uchinge wangotestwa ipapo paBedbridge Border Post mukati muborder, inozongosiyana nekuti nyika yauri kupinda yacho ndeipi.
Zviri kufambawo sei sekunzwa kwamuri kuita iko kuLimpopo uko kunopinda vamwe vanhu zvisiri pamutemo? Tiri kumbonzwa zvichinziwo vamwe vanhu vari kunyura mumvura vachibva vafa iko zvino izvi nekuti mvura inenge yawandisa gore rino.
Border sango rinongori on. Kune varidzi veko vanoziva pekuyambuka napo. Saka vanhu varingoyambuka neborder sango iroro sekuziva kwenyu. Asi kune vanenge varipo vanozviti ndo varidzi venzvimbo idzodzo ndo vanoziva kuti vanofamba vachiyambuka nepapi pasinganyudze.
Nguva ino kazhinji vemabhazi ava ndo pavanenge vowedzera mari dzekuti vanhu vange vachienda kuZimbabwe kana kuSouth Africa. Vanhu vari kubhadhara mari pari zvino.
Zvino izvi kubva muJohannesburg wakananga kuHarare kuri kuita iko 800 rands. Kubva muJohannesburg wakananga kuBulawayo kuri kuita 800 rands. Kuchitiwo kubva muJohannesburg wakananga kwaMutare kuri kuita 1000 rands.
Asi gore rino zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka, dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira vanhu kuti vasafambe-fambe. Zvakamira sei kumabhodha uko? Vanhu vari kuenda here kuSouth Africa vakawanda kana kudzokerawo kuZimbabwe?
Hongu vanhu vari kuenda vakawandisa sekuti mabhodha tozotanga akavharwa. Vanhu vanga vakavharirwa vari kunze kwenyika, saka haichisiri nyaya yekungoenda kuholiday chete, asi yaa nyaya yekutoti vanhuwo vakutongowamukana wokubuda kubva kunyika dzekunze vachidzokera kunyika dzavo dzavanobva dzakafanana neZimbabwe. Uye zvakare munhu wese ari kuziva panyaya yechirwere cheCovid-19 hapana asiri kuzviziva. Zvekuti ukatotanga kukosora kukosora unongoona vanhu vese vakukusuduruka, kunyange zvako vanhu vakapfeka mamask, asi ndozviri kuitika, vanhu vese vari kuziva zviri kuitika.
Ko imiwo sesangano rinoshanda nevanhu ava vanenge vachienda kunyika dzakatenderedza Zimbabwe, muri kumboitawo here chenjedzo nezvechirwere checovid-19?
Sesangano reInternational Cross Border Traders Association tiri kuita zvese zvatinokwanisa kutinge tichipa ruzhinji chenjedzo yekuti vasatapurirane utachiwana hwecovid-19. Zvekare tiri kuita tichipa vanhu matisheti, macaps vanenge vachiita zvinhu zviri korekti. Chishuviro chedu chiri chekukurudzira vanhu kuti vange vachiita zvinhu zvakarongeka zvisingaite kuti vatapurirane chirwere checovid-19. Tinoona zvekare kuti muzuva rega rega tinove kuita mavhidhiyo mairi live yatinenge tichipa vanhu kuvauzivisa kuti mumabhodha makamira sei. Sanenge zuva ranhasi tange tichiudza vanhu zvanga zvichiitika kuti pamabhodha bhodha pava pasiri kufambika. Kwakuine motokari dzakawandisa zvekuti dzava dzakavhara mugwagwa usiri kukwanisa kupinda nekubuda paBedbridge. Saka vanhu ruzhinji rwaakuziva pekuwana mashoko echenjedzo. Saka tiri kuzama nepatinogona apo pese kuti vanhu vagare vachiziva zviri kuitika.